Vachitaura kumomo yevanhu vaungana muchibuku stadium kuchitungwiza. Vachamisa vati yasvika nguva yekuti zvinhu zvishanduke munyika, izvo vati zvichaitika svondo rinouya mushure mesarudzo.
What is your agenda, Mr. Mnangagwa? Do you have any? 7 months, urikungonetseka necash. 7 months, urikunetseka nenyaya yemabank queues.
Vachamisa vaudza vanhu kuti hapana moyo murefu sezvave zvakaita vaimbove mutungamiri weMDCT Muchakavhu Morgan Tsvangirai uye vayambira mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti zvokudzvanyirira vanhu zvakapera uye hazvichaitika zvekare nekuti nguva yekuchinja zvinhu yasvika.
Signal yakamirirwa nemi ndinoiziva nekuti handei ende totofamba. Ndikangoti paiveko munoti dzekunde. Ndikangoti ndizvo here munoti hongu. Saka ngavanzwisise kuti nyaya yavakaita yokuda kudzvanyirira vanhu for 38 years this far and no further. Ini ndakasiyana namudhara Tsvangira anga ane moyo murefu wangu mupfupi, maoko aya haana kumbodeura ropa, maoko aya haana kumboba, maoko aya haana kumboponda, maoko aya haana kumboita muramba tsvina, maoko aya haana kumboita kukura hundi, maoko aya haana kumbokutorera mari mumabhengi. This is New Zimbabwe.
Vachamisa vativo kudzoka kweavo vakange vambobuda muMDCT vakaita savatendai biti navawestman nuve chiratidzo chekuti MDCT ndiwo musha wevanhu wega. Vachamisa vatsanangurira vanhu pamusoro pezita rebato ravachashandisa pasarudzo.
Now we are going to be using the MDC alliance. Why? Because Tanema alliance partners hama dzedu anabiti vakanga vamboenda noko vadzoka musha. Hama dzedu ana Welshman vanga vamboenda neko kumbonotsvaga tsvaga wakase achachigondora chachimona vadzoka mumusha. Musha ndoumwe, musha ndoumwe. Iwoyu the movement for democratic change yatiri kutungamirira imwe yakatorwa nemusikana akanga abatwa nemhepo yakamubata imhakaswa. It's a sucker. Hakuna mhakaswa inopuwa fertilizer. Muraya mutu wemuchero wenyika.
Vachamisa vati ZANU-PF yange ichida kuti varamwe sarudzo kuitira kuti igosara iri yega musarudzo. Vavimbisa mapurisa nemasoja kuti kana vakakunda musarudzo vachagara zvakadaka kupfuura zvavari pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.